Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu seZimbabwe tanga tingazivawo kuti mupirani wacho ari pati ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwa hili tunawana senge kuda hini ya ya kuti hiyo kumendi ya Zimbabwe zuno zaifika wane penge shaka kosha sile kutisa kwa machimuma kana kuwa kusawane hanya kuti waka wana kuchengeta mtu aka uraya wanu waka wanda kudaro kwa jino saiti reka mtipe
asi vamu evanorgu ila kwa zero zivandu vanoti urumende iliku wanda ne munwe
nda kugweru utangati ne vikirari kichitembera ma vota takawana pamkoba babaeleki nakapura kijita celebrate wanu wakatikira msangano weyelo uye tijipara waro kutichapa masegu simu zira wani
zuru ne zuru zvatsigire vebato rinopikisa RCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaye elections mugweru muna kurume Ii ndiyo mimi msore nao zedu za nasi zichiwa kwa mure zichiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichengetedza Proteus Mpiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo wekuti ari kupi aizopiwa mubairo wemari inosvika mamirioni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambassador Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vatiwo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti Mpiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuzenya ii Tabata Vashava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tingazivawo kuti mupiranya wacho ari pati ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yatiri kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga muchishandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tachishanda nao pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Frederick Shava vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive naMpiranya.
Ina munoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi chakatisibei angar munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaro zvekare kuti mpiranga ai achipinda munyika achimbo shansa futi ndege dzenyika ende izvo zvekuti izvozvo zvaito zikamwa nehurumende. Saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo pane kupasiri yapasira chokwadi.
Asi chingava chikonzore chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepazirosi?
Ndoona senge kuda kushaya tingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai. Because genocide is crime against humanity and tinozvavo zvinoitika kuZimbabwe zvekuti vanhu vanongourawa, vanhu vanongodisapiswa pasina accountability. So ndoona senge kuda inyaya yekuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously. And also tinozva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member ye convention against torture namo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights. Saka ndiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha sereti. Saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount quest.
Tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadai idzi?
Ndoona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitena hatingati marelationships avavachizama kuda kubuilda. Because toza kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishandawo kuRwanda zvingora zvidaro. But zvakadai so zvinositena hatingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba. Tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo vakazouya kuZimbabwe zvinositrena hatingati ivo maveshes even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai. So ini muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vange vari kuGweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabyelections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. Vachamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuteedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
NdaKugweru tanga tine vhiki rari tichipembera mavhota atakawana pamukobha pabyelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuparliament nekukanzuru kuti tichaita sei seTCC government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti taakuenda kusarudzo dza2023. Saka nyaya yatakaita pabyelection inenge iri nzvisa yatinote chirungu side new because taakugadzirira main course inoya 2023 patikupinza vachamisa pachigaro. Saka mutungamiri wedu thechampion chief vachamisa wangu aripo aita kupedzera ukezhi nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vachamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vachamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo pa economy ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuthuli Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana nevasa kana vari muzana inyaya yedeficit yeconfidence. Paridiwa confidence pa economy, hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogram yekuti tinofanira kudzosera US dollar ne basket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kutiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term tataura tiri kupropoza nyaya yekudzosera kwe US dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasizi vamuromo hauzarirwe nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya yavataura tiite block malikages, mari tinolosa more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudziya nenyaya yeimpunity. Kana vapinda vodziya nenyaya tiite restore confidence in the international market. Nekuti hatigoni kutaura kutura kuti mabhanga auye atichisupplya nekutisapota, isu tichitaura tinovhara lending yemabhanks. Idzodzo handidzo economics vamuthuli Ncube anoziva. Vasati varasikirwa neconsciousness yavo vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazvitaura kuti ngatibvisei bond note nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOsalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHeal Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeAirport neHope nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, zvinodzima drugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti cheuviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Zvinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota, uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzabataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinoti izvo vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seAirport, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemi mhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi, nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirizhonga nemakatatanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyenji chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kutitambira zvakanaka, vari kutitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unoregesa kupi, uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzira mhirizhonga nemakakatano vakaita zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira wedza mudhorobha kana mumaruva haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka, uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti rinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiri kukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havapanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kuparadza mhosva dzinoita kuti vazopinde mumanjere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvechitendero. Tinoda kutenda mukutaurana narecheni matarirano achingori paCape Town ipo paya. Anoda kutenda nemuteereri akabvunza mubvunzo akati zvoni iye hanzi kwaMwari zvaari Mwari wamasimba ose vakadi kungoti kumunhu ndakuregerera paakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munotii kumuteereri uyu?
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose, but manje akudauta umasimba ose hwaMwari nekuda kwedanho rakatorwa naMwari wamasimba ose kudhila nemunhu asinga atadza. Chandoda kuti tisike musoro ndechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise, asi tichazozozvinzwisisa kugare gare. Zvinoitika ndechekuti kudai Mwari vakati kumuAdhamu nakuna Adhamu naEvhu ndakuregererai chirarama chirarami zvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satan otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pausimba rose hwake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro, ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifaniri kunyanya kukweshena mibvunzo sitere yekuti Mwari izvakazozviitirei izvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva? Zvari anotonga nyango nevari kumusoro. Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga muteereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera naSatani nengirozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivi icho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa uchidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vada kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga akuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichitidhonza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more, tava kudenga hakuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamaradza mapoints acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho chisina kusvika kuparadzwa, zvanga zvichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvaire vafuti kuti satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetatu chengrozi dzakadzimwa dzokudenga dziyadziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetatu ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro iroroma kuti ndemasimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because rakaikwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitirwo arakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ndiri tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kukuru chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBurbafield Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vatsikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongozozo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane gumi nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaenderera mberi panze penhandare vatevere zvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangande 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHebert Marowa. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi: ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Glower City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gives Dube muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuNkwezi 2022 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalwa abalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthize selithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho enampundu ngisela abantu ngathi isitshuhwani, abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko emviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Leli Zimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortras Mpiranya wayedingwa ngele Rwanda isethu sayicala lokubulalisa abantu abanengi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abanengi. Leli Zimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa ngumpiranya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba umpiranya wafela kwele Zimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eli Zimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga umpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo kabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade sikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa lonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza sile silomgomo kumbe i-target. Siya exporta thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana le bank ukuthi i-bank inganika abalimi bethu izimali bazanelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathesi masokunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi iwapi amanye ama sectors aqhakathekileyo a contribute ku economy ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthi horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kaseze ukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona into eneziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima nesisilamabhizinisi aqalayo, silamabhizinisi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa. So ke kusinceda kakhulu masiyithola yena le iloni.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani lo sizo oluthize siluthola kumabhanga. Amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abalamabhizinisi amakhulu abayikho njalo abathatha imali lezi besiyazi bazulisa emkambo bedulisa bekhweza lama-rates yikho kwenzakalayo kakhulu omumeni wezimali okukhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umbono lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo lithathwa nguhulumende kwezindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bona abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngawo-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu, imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engikunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kuhle imisebenzi yabo. Kuthi ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi bese kugcina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle. Kuyathi yiko sokukhona kathesi ukuthi into lela nxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu, izaletha ubuhlungu obuthile, kodwa ke nezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngabo uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala esinye isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunjenje kwenziwe khonokho sebevulile esinye, sebedingile indlela lapho indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abasebenzisayo laba bantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuse imali ngokuboleka emabhanga bese bengenisa ku black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hathi ukubana kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubana angasabolekisa imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma ophinde wathi
uhulumende wavele wazitshwa eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ukubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalapha njengoba nje ubona ukubana abelungu basilisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhonomo wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlo Siziba kuthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMiglands. Sibonga abantu beMkopa ngokusivotela kuma-by-election. Njoba likwazi ukuba ne-TCC inhlanganiso entsha, so sivumelene ukuba nenhlelo esizaziyenza ikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama lathi basivota ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula i-program ukubana sizayenza njani siku-parliament ukubana sipushe indaba yokubana ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumake sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies. Sisedalele parliament nase councilling ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi sikuphakule i-program yethu kubalaleli basemiglands ngakulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge-TCC, njalo silungiselela ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni, silungiselela ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabe sathina.
Igama elekhaya kwakunguRanka Dukhupe, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha, ngihlangana nawe lapha, kungapi la?
Lapha kukongwanyana, eBhatanani Village.
Bhatanani Village?
Yes.
Ye, asizwe ke lapha ke Mazibisi.
Yes.
Elilo lamaqini lesithupheni lithiwa ngubani?
NguRanka Dukhupe.
Ranka Dukhupe. Isikhalanga lesi.
Yehe.
Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambe nempini.
76. Ngiwufaka desert kade sengikhona.
Kwahamba njalo uthi uze empini wonga?
Ngangisegoli. Kwasekuthi elusaka kuma radio sebekhuluma baka Joshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhogo benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labokhogo alenge lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhogo. Ngikusuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, yo uyimota yakho ide kuphani Sina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe ke moto le.
Ijoni moto emlungu.
Ehhe siya fika siyithiya ngapi eGabron. Manje sasayithatha leyo moto sasekade sasiyitrade. Ebutswana laphana safika sayimisa imoto. Sathi misa imoto sathi hayi lisizele amapolisi. Amapolisi abathi awu libasa nga. Sathi hayi sinamapolisi. Hayi bathenga sabo amaphasaza ngene. Bathe ngena amaphasaza sathi awu yes madoda. Likhala ngani? Sathi hayi thina singabantu beZimbabwe. So sesiyolwela ilizwe lethu. Imoto le sinayo le nomlungu esebenza umngani wami okuthiwa uMosa. Manje sesithathi izizela umango omlula. Ifoni zomlungu nansi. Lefundisi ngitheni. Loyake ifoni nansi. Base bethi okay, hayi bayanike lapho. Base bafonela umlungu. Umlungu imoto inga Ata imoto ise jaradeni eboy. Bala imoto ase Gabron. Ha unjani? Bathi abantu labo kade ngabanga, bathi ngabe Zimbabwe. Bathi ah, manje singabathi baya nga, bathi baye ilizweni eSambi. Bathi libanikeze 1000. Libatshele ukuthi mabe ngavela khonani. Mabe phila bebuyele futhi kulesi. After 2 weeks, bathi we have madoda. Lilungise after 3 days siyalithatha selihamba. Kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ile flag phakathi. Mina ngihlambe sihamba ngemoto. Peche 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 peche. Ngitwase sphakathi kuma free match nyana okungaka. Ha, madoda lapha sihamba njani? Ah, ngizo ngenani sibo singena kuloko free match. Bye 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 zwabithi losaka 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 losaka. Ah, yithi ngiyothi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka. Base yehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezingapha somavili. Sesingeniswa phakathi imoto lezazisuka lapha na peche 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 ngeganga 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 ngeganga. Ha, manje ufika lapho enampundu. Ngithola abantu ngathi yisitukwani, abanye ngathi banjani, abantu laba. Ha, asiyehlisa. Kanti angikakuboni. Mina kamva ngesuthu. 2 days khona lapho siyeswa khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa 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 kusuka namhlanje igama lako ngubani? NguDaniel Masibisana. Sithe ngubani? NguDaniel Masibisana. Adiya ha kwedinga lama sahleza kuthiwa siyahamba siyohlanganisa unkomo uthatha abavele bekhona babeyazi kuthiwa Kha. Awu yazi lutho. Zwai. Ya, hoy. Hau. Hau. Hali korira. Hau. Hau. Hau komando. Hau. Mama pani. Hau. Hau komando. Hau. Hau, hau komando. Hau. Hau, hai korira. Hau. Hau. Aso tla bangwa kwa Ron. Yobunyonyo obunye kade bekuthiwa ama commandos. Obubomvu so. Aga utwa rolu kuna pasa utu.
Urola pansi wezi?
Urola pansi. Kukunye ya gulume kutala pansi. Tesu kalapo kule, kule zvaze ngulume kwa kutuwa zachi yu angari swap.
Ya. Yeah.
Kwa kutuwa lapo kutuwa rolu kuna pansi. Niko lapo kwa peli suti ya miyonge matoko ya matakene ngulume. Na puma kelapo se nimu ucha. Ingo ndule ya ise kaya ina seko.
Siyabonga kakhulu ke ezo tshisa sibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Simangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron. Elefinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO. Loba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. Soku isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senzi umandla
lobaba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa ngendlela zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umdeni wakukhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Mthwakazi, ngiyabingelela ngaphandle nje kokuthi useselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngobunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020 inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela
sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi babakhumalo
usuku lokudlula emhlabeni umbe ukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane yilokhu kubaluleka kwalolo suku yebo mhlonishwa abantu sebengathi ukuthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane soke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane yikho kubaluleka kwalolo suku ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami intabe sichayela ngenyama lolo suku sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele city hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe inengi kakhulu
balalisa abalaleli khumalo
ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphe lona umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi
hey ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
Eh kodwa manje sikesizwe ezesikolo zokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla usiphathelene mfundisi
njengesuku zonke kuba kuhleke ukuba sihlangane badlalela abathandekayo sibonga njalo ithuba lokuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7 namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko isintu ke sasigoqa njalo sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye kufundeka kanje ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeco entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela yesiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungatsho uthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indoda nombe abe yindodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lo mama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lomuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokungaba kufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana bese segumeni ubaba kuthiwa kumela laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele ukwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali ubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungatinwa lokusasa Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bafana Stadium. Iphoso ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye injalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silukhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele. Sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu. Njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVIO iNdebele. Kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voaindebele.com. Siyabonga kakhulu, kilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.